Good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February the 26th, 2020. And this is Live Talk. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the Confederation of African Football, or CAF's, decision on the use of Zimbabwe's soccer stadiums in hosting international matches.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and we will call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and 14930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, we're at www.voazimbabwe.com, voashona.com, as well as voandevele.com.
Thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about CAF's decision to bar Zimbabwe Football Association, or ZIFA, from using local stadiums in all of Zimbabwe's teams' upcoming international matches.
This is because all of Zimbabwe's stadiums do not meet Confederation of African Football standards. A CAF team was in the country last year inspecting stadiums and recommended areas of improvements on the country's three stadiums, namely National Sports, Mandava, and Baba Fields. The team completely struck off Mandava, a National Sports Stadium, while provisionally certifying Baba Fields on condition that issues raised in the inspection would be addressed.
The result: Zimbabwe is to look for alternative venues in neighboring countries for it to fulfill its fixtures.
Zimbabwe's Warriors are expected to host Algeria on March 29 this year in their Africa Cup of Nations qualifiers return leg against Algeria. The match was initially scheduled for Baba Fields, but because Zimbabwe failed to implement CAF recommendations on time for the game, now they have to look for a foreign venue.
This development has invited the wrath of Zimbabwe soccer followers, with some calling for a full investigation into the councils who run some of the stadiums and the government who owns the National Sports Stadium. Parliament is also said to be demanding answers from the sports ministry.
Lingaba lichona njani izulukandaba ikudivana kuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje ku Diaspora Forum sikhuluma ngodaba lwenkundla zokudlalela umdlalo wenguqu. Sibonile iCAF ibhalela iZIFA izolo iyazisa ukubana kumele idinge inkundla zokudlalela imidlalo esingathi ngama international matches lamanye amazwe phandle kwelizwe. Siyazi ukubana iZimbabwe ilama ilomdlalo ozayo leAlgeria omele udlalwe mhla ka 29 ngenyanga elandelayo owe Africa Cup of Nations. Lo mdlalo ubumele udlalelwe eBaba Fields, kodwa iBF okuyiyo yodwa inkundla ebisithenji ukubana iza host ama international matches eZimbabwe. La isifunyanwe ukubana kayilungelanga imidlalo esingathi ngama international matches, ngoba iZimbabwe ibikwa yehluleka ukulungisa leyo nkundla njengokutsho kwe Confederation of African Football. Ngokunjalo lomdlalo sokumele udlalelwe phandle kwelizwe. Asazi kumbe bazacela iSouth Africa, kumbe bazacela iBotswana, kumbe bazacela iMozambique. Ayekho okwaziyo ngalesi sikhathi. Siyazi ukuthi ama qualifiers futhi awe World Cup azaqala ngo November iyeza ke leyo midlalo kodwa njengoba singelankundla kusazi ukubana kuzohamba kanjani ke khonapho bayakhala abantu abaningi bathi abezifa kumele baresigne kanti abanye ngabasola uhulumende abanye ngabasola amakhansili ayiwo alomlando wokulungisa inkundla kwezinye indawo ezifana labo Baba Fields ngaleyo ndlela abantu abaningi bayakhonona mpela abalandela umdlalo wenguqu. Lamhlanje sifuna ukuzwa-ke kini ukubana lilubona njani lolu daba. Iqembu lama-Warriors kalisela ndawo yokudlalela elizweni. Abanye sike sabona bebhala bathi hayi ilizwe selifile mpela. Lifile kathesi akusela ama-grounds, akusela ndawo zokudlalela inguqu, yinto ezisubuhlungu abantu abaningileyo. Jonga.
Mashoko akawoma yeye mthungamili. Vakawanda vari kuchema nedanho reCAF nezuro yakazivisa ZIFA kuti nhandare dzenyu hadzichakodzeri kuti dzinge dzichitambirwa mitambo yenhabvu yepamusoro. Vakanga vamboti panhandare nhatu dzanga dzambohongororwa gore rapera, National Sports Stadium, Mandava neBaba Fields. Mbiri idzi, Mandava neNational Sports Stadium, ngadzivharurwa chose. Kosara kuchimboshanda Baba Fields, asi zvavanga vakomekedza zvinge zvichiitwa mukugadziridzwa kwenhandare iyi. CAF ichidzoka yakawana hapana chaitwa, vakati aiwa kuzvigona kungovhara zvakare neBaba Fields yanga asara. Zvakureva kuti Zimbabwe haichisina nhabvu inotambirwa munyika, nhabvu yepamusoro-soro. Chimwe chinhu chirisiri kunyanyotariswa nevanhu vakawanda mutungamiri ndechekuti zviri kurivawo kuti nhabvu iri kutambwa munyika munhandare dziripo yezvino izvi inhabvu yepasi, nokuti kana isiri kumita kana kusvika panotarisirwa neCAF zvichireva kuti nhandare dzedu hapana chiripo. Kuri kubva vanhu vari kuchema zvakanyanya kumakota dzese vanoteera nhabvu. Vamwe vari kuti toita sei, vamwe vari kuti dai bhora racho ratombomiswa kusvika nhandare dzagadziriswa, vamwe ndo vari kuti aiwa inzwai nyika dzakatenderedzwa dzakaita seSouth Africa, Botswana, Namibia, Mozambique pamwe tingangonotambira ikoko nhandare dzichigadziriswa. Takanzwawo ZIFA ichitaura kuti ichapila kana kuti kupikisa danho reCAF irori. Hatisati taziva kuti vasvika papi, tamboedza kuti vabate tinzwe kuti vasvika papi, hatina kukwanisa kuvabata. Asi vekanzu reHarare vazivisa kuti vamushishi kugadziridza Rufaro Stadium neGwanzira Stadium vachizoenda kunogadzirisa dziva resekwa. Iyo National Sports Stadium ndiye hurumende, hatisati taonzwa kuti vasvikawo papi kuti zvinge zvichigadziriswa. Asi kana zvakatanga kugadziriswa nhasi hazvireva kuti zvichabatsira kumutambo weZimbabwe neAlgeria, nokuti mutambo uyu unonzi unofanira kutambwa musi wa29 mwedzi uno ya 29 March. Hatifunga kuti gadziridzo idzi dzinenge dzapera. Ndozvatoda kuti tinzwe imi vana veZimbabwe vakateerera nekutarira pane ino nguva kuti pfungwa dzenyu dzakamira sei padanho irori. Tichienda mberi nechirongwa tine munyarikani wedu wekutanga vaKeni Mubayiwa. Vakawanda vanhu vaziva vaMubayiwa vakatungamira nhabvu kuDynamos makore yamboita mbiri yekusimudza mikombe. Ndofunga vakatozombozorora vabva kuDynamos mapendeketa anga akurema kurwadza nekuramba vachisimudza mikombe. vaMubayiwa togamuchirai muchirongwa.
Chatenda makadii?
Aiwa tiri vapenyu zvikuru, tinotenda zvikuru kuti makwanisa kuwana nguva yekupindawo muchirongwa chedu chikurukura nedambudziko rasangana nenyika munyaya dzemitambo yenhabvu. Kuti nhandare nyika inonzi haina nhandare inokodzera kuti inge ichitambirwa nhabvu. Hameno kuti mungati nedanho irori, maybe you can start by answering in English for the benefit of all our listeners. What's your take on this CAF decision to bar ZIFA from using local stadiums?
I think it's a big blow to us as Zimbabweans. Soccer is a unifying sport, and also there are benefits that comes with hosting these matches. We're going to play Algeria. It's good for us as Zimbabweans. The way soccer is played today, it's number one sport in the world, and it has created employment for millions of people. Hopefully it was going to help us as Zimbabweans if we're going to keep playing these games, hosting them at our stadium. But unfortunately we can't, because we've been barred for not meeting the standards that are required by FIFA. And we don't blame FIFA, because they gave us the standard requirements and we not adhere to them. So I think it's a big blow. Something must be done.
Thank you so much, Ntungamit.
Saga, what's next, Mr. Mbaiwa? Where do you think the Algeria match will be played? South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique? Where?
Well, as of now, we are all confused. It's always the United States being played in Zimbabwe. It's not good for us. Because we are supposed to work here in Zimbabwe. Even if we go to South Africa, Mozambique is not going to benefit us as a country. Remember, we're going to, this is how we generate forex when teams come up from outside. Tourism, this is how we market it. But now, if you go to South Africa, that will be foreigners as well. In South Africa or Mozambique, we're supposed to host them here in Zimbabwe and benefit from this match.
Icho kwa dicho cho vambaiwa para vanhu vakawanda vanga vachingotarisa panyaya yenhabvu rimwe divi ramaisa iro retourism idivi rinokosha rekuti nyika yarasikirwa nemukana wekuti inge ichiwana mari yekunze vanhu vachiwana mabasa nezvimwe zvakadaro ndaonawo vamwe vari kunyunyuta nedanho irori tine mumwe akatambawo nhabvu yepamusoro Japhet Muparutsa vanyora pa Japhet Muparutsa Shortcut Muparutsa Foundation pa Facebook page yavo vachinyunyutawo kuti hanza zvaitwa izvi hazvisi kufadza regai ngoti verenge ichidimu hanzi yes I am said as the foundation we are said I spent nearly 10 years with the national team and I had unforgettable journey I never thought that a day would come when our national team would be forced to play home games away from home why because our stadiums are not good enough mumwe mutambi wenhabvu ari kunyunyuta uyo ntungamiri
Hongo vakawanda vari kunyunyuta Mgoma Jonga okwamanje silo mnumzana muzi wetu hateve ingcweti kwezemidlalo meanwhile Mr. Mbaiwa remain on the line Mr. Hateve unjani siyakwamukela kuhlelo
sikhona ndingelele labalaleli
Yeah, imidlolo kaJosephine le esiyibonayo hadebe kwenzakalani kahle kahle ngodaba lwenkundla zokudlalela imidlalo lesi.
Kulukhuni kancane njengoba sikwazi kubana inhlanganiso yeCAF ilemthetho yabo kumbe sithi ilezinto ekhandele ukubana wonke amastadium adlala imidlalo yabo. Ebe enezinto ezithile phoke njengoba sesizwile ukubana ngoDisemba bake basitshela ukubana silungise lapha lalapha kodwa ukakhathesi silokhu esingakakulungisi lokhu ngokubona kwami nje ngibona engathi kusuke kwehluleka ukukhulumisana ingathi mhlawumbe kukhulumisana phakathi kwayo yona inhlanganiso yezifa ekhangele ezenguqu inhlanganiso ye-local authority yona ekhangele ama-stadium lawa akhona ikakhulu lapha ngikhangele bethi esebhabhashot stadium kobulawayo okuyiso kade sesisele ukubana singadlalela imidlalo leyi eyekhafu kube sokuswelakala-ke ukukhulumisana ngitsho layo yona inhlanganiso yekhafu ukubana sibabikele ukubana sesihambe ibanga elinganani kuyini okusehlulayo ekutheni silungise lokhu abathe kulungiswe ngibona nje kuswelakale ukukhulumisana phakathi kwenhlanganiso le
ukuthi kungalungiseka yini hadebe sigcine mhlawumbe sidlalela e-b f lapho ebesivele simele sidlalele khona
ngokubona kwami kuyalungiseka konke okubi kuyaqondiswa uma abantu bengahlanganisa amakhanda lo mdlalo wona lo e-Algeria singawubona sibili udlalelwa enkundleni ye-Barbafield Stadium kobulawayo uma abantu bekhulumisana ngikhuluma nje ngokuzwa kwethu lamhlanje kuke kwaba lokukhulumisana okuthile asikezwa impumelo yokukhulumisana lokhu kodwa kukhangelelwe ukubana kube lokungcono okuzaphuma okuzayenza ukubana kube futhi kube khona ukubana inkundla ye-Barbafield Stadium isebenze kukhanya engathi abadala sebehlanganisa amakhanda ukubana bezilinde lokusithemba kuzaphuma into ecacayo.
And if something like this, Mr. Hadebe, happened in a normal country like the United States or Canada or the UK, we know that many people would be forced to resign. Is that a likelihood with this situation?
I don't think so. I think there will be many other factors that would have contributed perhaps to the stadium not being fit for use in terms of CAF requirements. In as much as CAF has got its stipulated requirements, it's a bit surprising because you find stadiums which are worse off as compared to the stadiums that we have in Zimbabwe. I think that's an angle that we have also not looked at, which is why in my opening remarks I did mention the important aspects of engagement. I think there was that break of engagement, breakdown of communication between ZIFA and CAF, as well as between ZIFA and the local authorities. So I wouldn't really rush to talk about resignations, but I would say maybe where people failed was the ability to share information, was the ability to engage each other on key issues. And this is an area, I think, as football, I think as local government, and perhaps even as CAF, we need to look at. CAF also, it's very easy for CAF to want certain requirements, but they also need to look at the background of the federations that they are looking after. That is also a very important issue, I think.
Thank you so much, Mr. Hadebe. Please do stay on the line. Vambayua, tirikuona pano kuti veZIFA vakazivisa kuti vachaedza kuita nhaurirano neCAF. Tingatarisira here kuti panosvika musi wa 29 March mutambo weAlgeria neZimbabwe, maWarriors ungabudirira kutambirwa kuBaba Fields pachiitwa nhaurirano yekugadzirisa zvinhu?
Zviri kutaurwa nezvacho ndekuti magrounds edakuda kutambira bhora iBaba Fields arisi kumita mastandards arodiwa neCAF. Ende vakaudzwa zvekuti vaite. Zvinanzoti chataa kutaurirana apa kana mastandards asiri zvakataurwa neCAF, tida kutaura uzodii handinyatsozivisa chekuti gokota wabhora musi wa 29. Taadza kuti ngatitambe makadaro tozogadzirisa here? Tida kugadzirisa tozotagadzirisa here? Tikuda kutaura kuti kudii. Vosi pune kuzvita kuti iya vosi zviri kunzi hagraundi iri harina kukodzera kuti ritambidze bhora. Chii chataita nezvacho chekuti tingadi tikutaurirana navo kuti aiwa siyai zvakadaro zvizaitie ndozvati kuedza kutsanangwa yaita. Ipapo hapana kunyatsojeka bhora. Ngapagadzirwe kupuwanonzi ngatiitee zvekudiwa takazvipuwa pachine taime tikatadza kuzviita. Saka vatida kukumbira kuti vavedza kutaura kuno kuti regai bhora ritambirwe munhu musekurwi muri kunzi hamunzirai
dzimwe nguva vanenge vachisvitsawo zvichemo kana zvenyunyuto zvinenge zvichionekwa nevamwe. Kune vamwe vari kutiwo nhandare dzedu dzitori nani pane dzimwe dziri kutambirwa nhabvu yeCAF, asi CAF iri kutaunga isiri kuona izvozvo. Dzimwe nguva ndo zvavanogona kunotaura kana kuti vanogona kuti aiwa tine mari iri kubva kusangano rakati roda kutibatsira, asi ichauya musi wakati, saka tanoonekwa kuita zvinhu zvedu, tipei nguva.
Kana uchiita chimba unokopa chakanaka. Ngatikakopei chakaipa chekuti kune dzimwe nyika dziri magraund akadai asina kunaka. Ngatizvikopei nekwakanaka toti vanhu vari kuita zvakanaka ka tofanira kuvapfuura kana kuti chitelefona chalevho yavo kana kuti wapfuura totarisa zvakaita kunana South Africa. South Africa takaitangira kupinda magemu aritabwa yazvera mashure medu. Asi mukatarisa zvinhu zviri pamberi, ine magraunds akanaka, ine chese. Ngatisatarisei chinhu chiri pasi, ngatitarisei chiri padenga tozvikumbira navanhu vanenge vari padenga ndokuti zvinotimotivheta izvozvo.
Thank you so much. Vambai varamba nyimuri parunare.
Ko vambai vapane vamwe varikuti zifa utungamiri wezifa ngauro epasi hanzi ngavarizaine muri kuzvionawo sei?
Iri ndikudzika chekutanga ndechekuti mukatarisa vanhu vatingati vatsigiri vanoenda kunoona bhora kana timu ichitamba national team kuti around 60,000. Now 60,000 people vanoenda kunoona bhora havachakwanisi kuona bhora. Pachaitwa sei kana rikanzi haritambira muno muzimbabwe? Saka ukaona watadzisa vanhu vanopfuura vanosvika ku60,000 kuti vaone bhora pahome pavo, ungati kana ndiwo ungamire uchiti ndoda kuramba ndichitungamirira bhora here, unofanira kubvuma kuti apa ndatasa wadzosera vanhu pasi zvepanyanyisisa. Hapana achakwanisa kuona bhora muno muzimbabwe. Ndosaka uchitiwa home and away kuti mahome fans vawane mukana wokuona timu yavo ichitamba bhora. Iadvantage. Saka vakuvapuwa disadvantage. Saka tingati tichikutunga kuti vanhu longanako.
Pakaoma. Rambai muri parunhare. Ramai muri parunare vamubaiwa, tine muteereri wedu wekutanga muchirongwa. Hallo.
Makadini.
Takasimba, ndiani avo?
Ndiaroni Mananavire.
Vamawire.
Mananavire.
Mananavire. First name ndiani?
Aaron.
Mukoma Aaron Mananavire. Muri kufona muri kupi? Thank you so much. Tipei pfungwa dzenyu, nyaya tiri kukurukura ndofunga mainzwa.
Ndaizvo chaizvo pasi mavonero angu panyaya yemagiranda rekuzimbabwe. Tizonoya kupa mhosva inhau yevatungamiri chaivo chaivo nyika vanopa ikonomi parare kusvika pakuti mari hatichakwanisi munyika. Ndo mavonero andiri kuita. Kana mutungamiri ukanaka mari ikavakwa munyika magirawundi aya anokwanisa kurwa pinzo because mari inenge ichiwanidzwa but pari zvino hakuna nokuwanidzwa mari yacho.
Zvino kana muchiti nyika haisi kuwana mari asi tichiona vanhu vachitenga dzimotokari vachivaka dzimba vachidi, mari iri kubva kupi?
Mari inongova yevanhu vezanu chete neyeuri hwavo. Mari ikapinda munyika tingaabetezwa nedzimwe nyika vanotora mari vochita mudzimba dzavo ndokuchibva mari mari inenge isingabvumubhenge but vanachitora mari mudzimba kutoamotokari.
Mukoma Aroni, tiri kuona vamwe vasitori mumapato ezanu PF kana MDC kana chii vachiita motokari dzavo dzakanaka, saka zvakaoma kana kuipa kuti tinge tichinongedza kuti vezanu PF ndo vaita uori zvikuru tisinawo pachirongwa. Ngatingonanganai nenyaya dzekuti kuri kuitwa uori tisinganongedze vanhu. Asi nyaya hombe iripo ndeyekuti Mukoma Makanzuru ari kuchema kuti vagari Makanzuru anovaridzwe Rufaro Stadium, Gwanzura dzivaresekwa ndedzeHarare, Baba Fields, Luveve, White City ndedzeBulawayo nemanga ese ari mune maya maguta, hanzi vagari havasi kubhadhara mitero. Saka Makanzuru kuti azowana mari shoma iyoyo azoiendesa kunogadzirisa mastadium vachisiya mishonga yekuchenesa mvura isipo, zvinhu zvakaoma, ndo matambudziko iwayo.
Imavonero inoita nyaya iyi vanhu havasi kushanda, havana mabasa, saka vanoona kupi mari dzevabhadhare Kanzuru. Kana hurumende ikagona kupa vanhu mabasa vakashanda vasakubhadhara zvinhu zvifamba zvakanaka ndoinonyandikutiona.
Aiwa, tatenda zvikuru. Mukoma Aaron Mananavire vari kufona vari kusouth Africa, thank you so much Mukoma. Ntungamiri Mukoma Aaron, as you heard, is blaming the government and also high rate of unemployment.
He is not the only one. Many people are echoing those sentiments. Kufacebook lapa ekhasini lethu sibone kulo Gerald Alngwenya uthi yena the country is dead Mr. Nkomo, no roads, no grounds, no petrol, no money, even hospitals even hospitals zinkinga kuphela. Ngisapota isinqumo seKafa ngugeneral Alngwenya lo. Kuzoba lo Cleopas Kumalo uthi yena fix the country or you lose everything. Nesisa Dube uthi yena kutsho ilizwe lethu selifile nya, Zimbabwe ruin straight. These are some of the sentiments, Jonga. It's not only that caller who's blaming the government. That's the popular sentiment among Zimbabweans.
Okay, let me hear from Mukoma Muzi. Mukoma Muzi, I grew up in Highfield. We used to have open spaces. We used to have recreational spaces during my years. That was in the early 70s. And all of a sudden, I understand most of those open spaces were built houses as infills. Can we blame the government here, or also the councils have to blame? Because if that happened, it means there's neglect in terms of sports.
Yeah, I think on that particular case, especially with one that you are citing, you would obviously blame the councils. Now it depends on the approach of the council, how the housing and community services department is handling that particular area. But I would say that maybe it's a different story for Bulawayo, where I'm based. I think it's true, things are very tough. But I think the local authority has tried its best. I would cite, for example, the fact that Babafield Stadium was one of the stadiums in the country that CAF had provisionally approved, and it needed one or two renovations. You also appreciate that Luveve Stadium is still being used by PSL clubs, and also being used by the visiting teams for training purposes. If you look at White City Stadium, they have just attended to it as well, which will give a team like Bulawayo City an opportunity to use it as their home ground this year. If also you look at the Hockey Stadium, which was built during the All-Africa Games, which were held in 1995, you also appreciate the fact that it's a facility which has been looked after very well. In such a case that even if the International Hockey Association wants certain specifications to be done on the stadium, it won't be really starting afresh, but it will be attending to bits and pieces. If you also want to look at other stadiums, like the cricket stadium, is still in fair condition. And the other issues that you are talking about, we still have them in Bulawayo, and quite a number are opening. These are the ones that are used by the junior league here in Bulawayo, which has been running over the years. So, financial constraints, but they've tried their best in as far as Bulawayo is concerned.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have our second caller. Hello? Hello?
Hello?
Yes, Dianabo.
I'm Rudara Natom, South Africa.
Mkoma Tom.
Yes.
Makadi Mkoma Tom.
Aiwa, ajiri nani asi tinozwa kunyara ni zviri kuitika muZimbabwe panhau yebhora.
Chii chanyadzisa apa Mukoma?
Tanyadzisa apa ndechekuti ini ndoda kuzivawo kuti palast budget yakaitwa, mari yakanga yabhajetwa ichinzi ndeyemasports yakaindepi? Hongo yedu tingati hatidi kushora government, but mukatarisa inini kuZimbabwe ndobva kuVictoria Falls. Victoria Falls kune tourism yakakura zvokuti mari inopinda zvokuti kunouya varungu vachiona maforosi mhuka kunana hwange kweso. Asi apanoyana stadium yaungamboti vanotyoro vanoenda kunotambira bhora yatingati stadium inoyemurika. Mari yese inotanga yaenda kupi? KuHarare. Yozobva kuHarare yozodistributwa. Asi aidhiropi haichasviki ikoko. Saka tosorani pakadaro.
Yaorwadza.
Nezvi taakutarisa kuti taakuruza mari yetourism yangaita uya. Vanhu vanga vachivazanoonawo bhora vanodarikawo fitesidiso kupera zvokuti vangani vaenda kunoona. Vanhu vese vava vachakwanisi kuona nekusapota maplayers avo, mari iyoyo yakwera kune imwe nyika.
Aiwa,
banzi reministry yesport vanoti kudii? Vanoti mari yacho yakaendepi? Because pane bhajeti yakaitwa, hatizivi yakaitwa rini, asi bhajeti iyo yakaitwa pakasendekwa mari. Mari iyoyo yakashanda kupi? Saka ndokatinongozodzoka toti zanukevuoyo hwainana.
Mnyama wataita mkomando yekuti hatina vari kumirira bazi rezvemitambo kuti vapindure panyaya yebhajeti yamuri kutaura tatadza kuvabata. Zvimwe chete vezanopf havasi pano, saka tongoramba tese tichiita zvokufungidzira.
Handinaura vangu kuti kunokedzera vasipo hakuna kunaka, asi havangatombokwanisi kuteerera foni chero mukavafonera vanhu vesport because vanotozviziva kuti pane huri hunenge hwakatoitika. Zvinhu zvinonyadzisa zvisingaiti. Kwese kwatinofamba inini kuva South Africa ndodhraivha rori, unenge uchingoti Zimbabwe ii Zimbabwe zvanyanya, ii Zimbabwe zvanyanya. Ikozvo zvinezvi tinosaboda bhora vana Kaizer Chiefs vana Orlando Pirates, tinoritaura sei kana tichinge hatina kana stadium zvaiyo kutambira bhora.
Aiwa, pakaoma mukoma ipapo, tapanzwisisa. Ndinoimba kuti vari kunzwawo vari muzvigaro kuti ndo kuchema kuri kuita vana veZimbabwe kunzwa uko. Tinotenda Sterek mukoma Tom, thank you so much.
Asi mota dzakanaka vanofamba nadzo vachiita tumashoti vhidhio vachitidaridza mota vachiita sei ivo vari kuzimba vachitoeso zvinonyadzisa. Ndatienda.
Thank you so much mukoma Tom. That's our second caller, mukoma Tom calling from South Africa, who says he's embarrassed by this development in Tunga. He says he can't even break that is from Zimbabwe.
I know it's really embarrassing for many people. Sibuyele ku Facebook, sithathabalaleli kulo Ayanda Thando Galupheli Ndlovu Hobosi uthena Nkomo, kunjani msakazi wami? Kutsho khona ukuthi isimo sangakithi siyayangisa mase kunzima ukuthi kulungiswe inkundla ibe yinye nje. Solani Ndlovu uthi wena mina zwi, uhatebe ngoyojayela ukuthi mina zwi. Kuzoba lo Sambulo Ndlovu uthi wena coffee is 100% right on the decision. The government must stop the looting and give the municipalities some money to fix the stadiums. Kuzoba lo Angwenya uyaphinda la njalo laphana uthi yena the best plan is to rent FNB stadium on Alaska. Ngwenya, FNB stadium le ngiyakwele South Africa. Uyakhuluma lapho umlaleli Hadebe uthi ngcono kuyedlalelwa e-FNB. Ngiyazi uyazazi inkundla ze-South Africa, inkundla eqinileyo mpelezwayo le. Halo Hadebe.
Sikhuluma nje umgqibelo wona lo obuyayo uzabe uthwele umdlalo omkhulu iSoweto Derby phakathi kwe-Orlando Pirates le-South Africa le Kaizer Chiefs, futhi kuzabe kuphose kulabantu abangu 80,000 kusiya ku 90,000. So yinkundla enkulu kakhulu, kodwa mina ngokufisa kwami bengingafisi ukuthi kuze kufike kubanga lokuthi sesidinga inkundla ezingaphandle. Bengishisa ukubana kusukela lamuhla kusiyafika umhla ka 29 kube sokukhulunyisiwe le CAF sayincenga ukubana umdlalo ubuye enkundleni yeBarber Field Stadium. Ngilethemba lokubana kube yisifundo esikhulu esokubana uma singahlanganisa amakhanda umdlalo lowo uyabuya eBarber Field Stadium. Uma kusitsho ukubana i-government layo ingenele kungaba ngcono kakhulu, ngoba kungaba buhlungu uma singadlalela umdlalo lowo away. Siyabe nje sesiphosesa lahla i-3 point ebesingazithola. Kungakho-ke kumele kube yisifundo esikhulu ngisho lakuyo inhlanganiso yezifa. Ma abekhafu babuya ngoDisemba, ngibone ngathi ithuba lokuxoxisana neBulawayo City Council sibikhona, singaze size simelele ikhafu ukubana isitshele ukuthi lokhu elingasizisi. Ngakho-ke sesimisa ukubana inkundla yeBarber Field Stadium isebenze. So ukukhulumisana kuqakatheke kakhulu, kuyanceda. Akukhulumiswane le CAF sihlanganise amakhanda umdlalo, lokhu ngithemba lokubana uzabuya eBarber Field.
Thank you so much. Please do stay on the line. Tisataenda kuna vamubayiwa. Pane muteereri ari parunhare ane kanguva akabata, tingonzwa muteereri. Hallo, hallo, ndiani vari parunhare? Ndiani avo? Hallo,
muteereri muripo here?
Ndofunga nare yake iri kunetsa. I think we have lost our third caller. Tomboenda kuna vamubaiwa. Vamubaiwa, makanzura akati haana mari, pane zvingaitwa here neZIFA kana PSL panyaya dzenhandara apa? Nokuti ndovaridzi venhandara. Vanhu vari kungopopota vachiti ZIFA yazoregerera nhabvu yadi asi vasina nhandare.
Chinonetsa kusaramba zvaanoita magiraundi. Atikutaanyezva old bagiraundi aya. Magiraundi anotibatsira pakuti iyo ZIFA makanzuruka haangoiti mahara, ibusiness. Nekuti pana tambwa temo rega rega vanotora 20%. Saka kana vakaisa mari ka inodzoka. Saka ibusinessi business pacharo guru. Zvekuti vakagadzira masedhalo ese kuenda kugawaya wega kugweru wega kuti simba rinongouya. Pana tambwa bhora rega rega vanotora 20% pagrosi. Saka handimungoti chinhu chinganyanyorema chiratsvaga mari tikachiitira mari kuti chinhu chigadzire. Even if you are not one has to buy a marriage, but not to an answer, I'll see better. Marisa Rubata. Notoriously, we are to take budget of figures. This is my ground. My ground is doing up. And my ground is not to go to Manguana to even that I want to retain. Apologies, can you win it? Who was the corner one? And I was cautious sometimes. Not the Karamoka and I wish to be the day of putting women on the creative stadium. Yakamboitwa time yataka kumashure shure kwaitwa maolympics uno mukaiona zvine seti yaii yaisika muda kugadzwa aida kungomenjero bati yatodonda akuru ati hatisi kukoshesa zvinoenderana nemutambo munyika muno.
Yeah, that's a good observation. And Ntunga, you heard from Mr. Mbaiwa. He says the authorities are not taking sports seriously despite collecting 20% from gate takings. They still don't want to invest in stadiums. I think we now have our caller back online. Hello? Hello, Ndiyani avo?
Yeah, magadi zvenyu.
Takasimba, Ndiyani vari parunhare?
Ndiyetwa Zinaka.
Zinaka. Maita basa mukoma Zinaka. Muri kufona muri kupi?
Ndiri muHarare.
Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Tinogona kublema ZIFA, but ZIFA haina grounds. Magrounds ndemacouncils. Zvaare macouncils, macouncils anopiwa mari negovernment. Saka blame inodzoka kugovernment.
Taura henyu, tikuteerera.
Blame inodzoka kugovernment, nokuti ndivo vari venyika. National Sports Stadium ndeye government. Chii chiri kuitwa ikoko? Nyika kana nyika ichibhaniwa vakuru vakatarisa bhureru inodzoka kuvakuru. Plazi imwe nyaya anofanira kuongororwa ndiPhilip Chiyangwa. Philip Chiyangwa ndiye akaenda ari kukafu and ari bvita neZIFA iripo tikarega kupatarisa ipapo
tinoramba
tichingoblema vanhu vasiriwo
ipapo mukoma zvakangofananawo zvakare kuti tiri kublema hurumende tiri kublema ani taa kublema vachiyangwa vachiyangwa hatina kumbowanzwawo vachibuda pachena kana pavakambonongedzwa kunzi vataisa ZIFA kushanda saka kuti vazore mafuta enguruve yavasina kudya. Ndifunga kuti ndovakataisa makanzuru kuti vapiwa marecommendations kunzi gadzirisai nhandare idzi vachiyangwa voenda vanotaurira makanzuru kuti musadara nekuti ZIFA inozowana pekutambira nhabvu. Ndofunga
kupindirana.
Aiwa kufungidzira asi tangoti tikuzivisei kuti vekafu vakauya munyika gore rapera vachiita mainspection vakazodzoka muna December vakaona pasina zvafamba vakazonyora gwaro ravo iri. Saka ndofunga vanhu vanenge vakangorarawo nezamukanwa varidzi venhandare idzi asi zvisinei tinotenda zvikuru mukoma Zinaka nekupinda muchirongwa. Thank you so much. Mkoma Zinaka is calling from Harare. He says we cannot blame ZIFA because they don't have any stadiums, but they also get a budget from the government, so it goes back to the government who is supposed to give councils money for stadiums.
mfezo wacho I conspiracy theorist nenye achiwenga
ya
chiyangwa ya agutaura ya.
Yes kufunga hazi kufungizira
mnemza na hatebe nxa sikhangela okwenzakalayo konke lokhu psychologically akubaphazamisi nabafana beqembu lama-Warriors
kuyabaphambanisa kakhulu kubuye kuphambanise abasekeli kube sekuphambanisa kakhulu umqeqetshi ngoba sinanzelela ukubana silo umqeqetshi omutsha oweqembu lama-Warriors kodwa okusuka kube lukhuni kakhulu yikho konoko esikhuluma ngakho ukubana wona nje umdlalo wenguqu eminye imidlalo ekhona sisuka siyithathe nje njengezinto zokuzikholisisa kodwa singazavuma ukubana sokuyibusiness ngibone ngathi kuyasikhuthaza ukubana mhlawumbe sitshintshe indlela esikhangela ngayo umdlalo wona lo wenguqu singathi siyawuthuthukisa singathi siyafuna ukufaka lokho abakuthi i-element ye-business phakathi kwakho njalo ukuze sikuthole lokhu kube lula umnyaka wonke nxa uqalisa kule first instance for the AAM eqoqwa yizifa eyiyo esihamba ikhangela ama-stadiums ethu uma kuzaba i-PSL izaqalisa kuqakathekile ke ukubana inhlanganiso leyi ibe yiyo esipha i-direction yokubana ama-stadiums ethu ami ngaphi nokuthi kumele kulungiswe lapha nalapha kube sokusiba-ke ku-local authority ukubana icele uhulumende through i-Ministry of Local Government ukubana kulungiswe lapho okufuna ukulungiswa khona ngoba singananzelela ama-20% lawana abawathathayo ngikhuluma kakhulu ngikhangele ngapha koBulawayo ngoba koBulawayo ngiyakubona kusenzakala lokho i-20% liyana kayihambi ukubana iyelungisa i-Barberfield Stadium direct ngoba it falls under i-housing and community services so iyakwanisa ukubana iyelungisa mhlawumbe ama-training grounds njalo angaphandle e-Barberfield Stadium iyelungisa ama-training grounds angaphandle kwe-Luveve Stadium kumbe ne-White City ngoba amaqembu abe ehaya i-Luveve then i-White City abe sihluleka ukubhadala i-20% so kule amount ababacharja yona liyani 20% ye-BF ibisisuka yiyo eyakhompaseta ukuzama ukulungisa ama-stadium lami ngolunye uhlupho olukhona ngakho-ke nxa ibhodi liyana ekhangele ama-stadiums sikhangele umnyaka ma uqali kuqakathekile ukubana kube le budget ezela kuhulumente ezavela ilungise wona lawa ama-stadium umnyaka uqalisa
Siyabonga hatebe before we go to Mr. Mbaiwa
na tinawa Alvin Shakata tinawa Alvin Shakata vanowe vechikwata che vatsigiri venhabvu munyika vashakata vazhinji tinovaziva kuti ndiye mutsigiri venhabvu akaenda kuEgypt zviome zvipfave vashakata vakasvikako makadii vashakata
Tiripo makasimba here tichinopa sevateereri.
Aiwa tinotenda zvikuru muchitibata pachirongwa. Chido chenyu chenhabvu ndochaida kuti kutsvage mukoma Alvin tichirangarira kuti makarova trip yekubva Cape to Cairo muchienda kunoona nhabvu kuEgypt uku. Asi nyika yenyu yakunzi haichakwanisa kutambirwa nhabvu nenyaya yekuti nhandare hadzisi kukodzera. Munotambirawo sei danho iri?
Zvino debha zvikuru zvinhu zvinorwadza zvikuru because tinemaomera kaita zvino munyika nhabvu chimwecho zvinhu yatingati kunhu kwatingagone kutandarira kana kuti tichiaa nhamo dzese dzatinenge tichisangana nazo saka kana zvakuzoni hatichakwanisi kuti tinge tichitambira nhabvu munyika yedu hatichabvumirwa kuti titambire nhabvu nenyaya yedu yezvinhu zvidiki diki zvakaita sei kuti nhandare hadzina kugadzirwa zvinhu zvidiki diki zvinotirwadze zvikuru zvinodidhi
Manzwira makamboita mukoma Alvin, zvii chaizvo zvaida kugadzirwa munhandare idzodzi zvingadai zvakaremera varidzi vemastadium iyo kana varidzi venhandare idzodzi kuti vangatadza kuzvigadzirisa zvavakanzigadzirisa?
Ndokunge tikada kutarisa zvinhu zvadio nezvinhu zvidikidiki chaizvo zvokuti tikatarisa nemari dzinenge dzichitenderera mumadepartments edu mumainstitutions edu zvinhu zvadio zvaidiwa zvinhu zvidikidiki, for example kuti pari kudiwa rumu inenge massaging bed inoita mari, panodiwa rumu kuti panoiswa matv sets anosungirwa kumadziro, panenge pachidiwa magafiriji, pane pachidiwa matoilet size nechimwe chimwe. Zvinhu zvidikidiki izvi tikada kunyatsozvitarisisa, zvinhu zvidikidiki zvinenge zvichidiwa kana kuti zvemustadium zvitindirwe ground reality level. Basic maintenance procedures. Asi ndifunga utungamiri hwedu tikatarisa kubva kukanzuru neministry of local government, ndifunga zvinhu zvavanenge vasina kukoshesa. Asi ndinofunga kuti inoimba kuti nemari yavanenge vachipabudget, mari yavanenge vachiwana, zvinhu zvidikidiki zvekuti vanenge vachikwanisa kutora kuti, asi vanenge vasina kuzvikoshesa. Saka zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinorwadza.
Thank you so much, mukoma Alvin. Rambai muri parunhare. Ndingatisa taenda kuna mukoma Muzi. Tingonzwa vateereri vedu pashona viewers Facebook. Hanzi namukoma Given Muchegu, don't blame CAF. Government yatadza kuzvimirira. Zvazonyanya, everything is going down now. Better kuvhara zvemabhora mahombe. Vari kukurudzira kuti zvivharei nekuti government yatadza. Then Emmanuel Nyakonda hanzi tongombea. Hanzi haunza kusvibisa nzvimbo, handizive kuti vari kuti apo. Then CAF yaita zvakanaka chaizvo shuwa. Vangada kuti nyika dzinotambira muhuruva yakadaro kuti ibhora rebepa here? Ndimukoma Fraser Chicks Nathan. Hanzi sine muteereri sataenda kuna mukoma Muzi. Hello?
Hello?
Yes, linjani baba?
Hai, nyapira linjani.
Ah, sikona.
Ye Ncube Kokwe.
Kunjani Ncube?
Hayi, Ncube uyaphila.
Uyizwile indaba, akusiphi umbono wakho?
Hayi, siyayizwa indaba, ibuhlungu bakithi indavu, sifuna idlalele lapha. Akulungiswe, abantu abakhulumelane kulungiswe. Okuhluphayo silungiseni bakithi, heyi singayenza into enjani bakithi.
Bakithi, ubona besenelisa yini ukukhulumela ukukhulumisana mhlawumbe begcina bevuma ukuthi umdlalo wethu lo ozayo le-Algeria udlalelwe khona e-PF?
Yikho kumele bakwenze khonobha, kulanto abangayenza bengakhulumelani, kulabantu nxa bengakhulumelani. Abantu abakhulumelana bamele bazifundise ukuwelelana, bekhulume belungisa into enhle. Ingaba into embi kakhulu kithi le.
Uyawuthanda kakhulu umdlalo wenguqu?
Into bakithi esiphila ngayo ayiyo esiyithandayo bakithi, isenhliziyweni zethu. Manje nxa singayisusa kanti emnandi lapha kithi, siyabesesingeni kokunye. Sure.
Wona umdlalo we-Algeria lo Ncube, ubona izala nkomoni, kungakhathalekile ukuthi kasikwazi lokuthi usuzadlalelwa ngaphi?
Ya, mina ngithanda ukuthi ukufunda kuhle, safunda ibhora kubajerisa. Singafunda esikufuna ukuthi sifunde, kodwa la ingabuye isinto izofundisa siyakwazi ukuyitshaya. Nxa udlalela but sinaye out sokuhlupha ama-supporters ethu yayithini yenu nala mazinto ebamphimileyo, please. Ngazi ukuthi singakhuluma njani ilizwe lisizwe uhulumente isizwe sizele naye nesdsa.
Hayi, siyabonga Ncube ngokungena kuhlelo ba.
Hayi, ngiyabonga.
Umlaleli ke lo Uncube yanzi nabancube abantu ngabatawurane apha. Ngizuri utawurane namkoma Hadebe. Ngazi ngabatawurane mtambo uri kuya utambirwe ku PF sezva gara zvanga zvakarongwa.
Hanzi na vambaiwa panotauriranwa chii chinotaurirana nokuti zvakataurwa kunzi gadziriswa zvinogadziriswa. Hamungati ngatitaurirane chii chinotaurirana.
Ndiye mwenyaya futi iyo.
Yes. Tombonzwa kuna mukoma Hadeb.
Mnumzana Hadeb ukona. Halo Hadeb.
Yebo nikona.
Yeah, yebo asikwazi ukuthi usizadlalelwa ngapi lo mdlalo. Mhlawumbe bazakhulumisana udlalelo eBF njengokufisa kwakho. Kodwa mhlawumbe iCAFA izakwala ucina udlalelwa kwamanyamazwe mhlawumbe eBotswana, South Africa, Zambia, kasikwazi. Kodwa ubona izala nkomoni kulo mdlalo.
I-Algeria siyazi kubana liqembu elikhulu iyadlala siyazi kubana kuyini asebeku-achievile ku-Nations Cup siyazi kubana kuyini asebeku-achievile even lokuya ku-World Cup kodwa sananzelela kubana esikhathini esiningi ama-Warriors ethu lapho sisithi bayanqotshwa yikho lapho abayenza kuhle kakhulu. Ngibona nxa umdlalo ungabuye eBarberville Stadium lokho mina kuyinto engiyishisayo njalo embono engathi izayenzakala lanxa nje abantu abaningi sebehle bakhalana ngibona sizayimangalisa sibilithi singathola i-3 points kodwa bengathi siyedlalela ngaphandle engikhangilele ukubana kungazayenzakala ngibona lapho singalisa mhlawumbe sithole i-draw but ngokubona kwami ngibona engathi umdlalo uza abuya e-BF. Isimanga nje sikhona ukuthi umbiko wekhafu lowo ufika ngemva kokubana wona amadoda e-Algeria efikile kobulawayo ngeviki eliphelileyo bathi bona bazokhangela inkundla eBarberville Stadium. Babhodabhoda bekhangela lalapho nje ukuthengiswa into ezinjengenyama lemahotelini bekhangela ukubana kuzindawo ezinjani. Ngingathi ukubana yibo mhlawumbe abayenza ukubana ikhafu icabange kanje kodwa-ke kuba yisimanga nje lokho engingathi into zangikhona zisuke zaqondana kuba yisimanga esikhulu kodwa ngibona kuzakhulunyiswana. Mhlawumbe singathi sivuka nje kusasa sokulokunye okwenzakalayo mayelana ngomdlalo wona lo.
Murunzwere zvirutaurwa namukoma Mozi.
Hanzi yep.
Hanzi Algeria vakomana veAlgeria manje vanga vari muZimbabwe last week kuzoongorora nhandare yeBF.
Barberville.
Saka hanzi vakatenderera vakaona and surprisingly this has happened now but Hatebe is very careful not to insinuate anything. Hanzi, but, I'm not suggesting kuti ndivo vakano complain kuCAF, but ndivo zvakaitika.
Yes, zvinogona kunge zvakadaro. Tatichiedza kudzosa vambaiwa pachirongwa nhare yange yambodona handizoti vakwanisa kudzoka here pachirongwa. Vambaiwa mavapo here? Hello, Mr. Mbaiwa. I think we've lost him, but we still have Mkoma Alvin Jakata. Mkoma Jakata, your thoughts on Zimbabwe looking for an alternative venue. Ndekupika munga tarisira kuti dai tawana edu. Tomboti na urano dzinga dai dzavhurwa kana appeal yekudai kuti pane zifa ya ramba. Pane pa kumanikidzwa kuti mutambo utambirwe kunze kwenyika. Ndekupika munga ti dai mutambo wakaenda uku.
Ini zvangu ndinofunga kuti veri kuJohannesburg tikatsvaga nhandare iri muJohannesburg South Africa ndokunda tine hama neshamwari zhinji dziri muvarugara muSouth Africa ende Johannesburg ndofunga inzvimbo inenge central yekuti vanenge vari kune mamwe maguta ari muSouth Africa imomo vanongokwira vachiuya direct ende Johannesburg unongori mukana zvekare ezvisa wekuti vawane kana kutoita mbouitoka mari woke seforeign currency chinsi ikoko kuchiitwa zvinhu zvese zvinorwanwa nemastadium authorities zvemari nechimwe zvinhu saka ndisinga kana malukuzi aya anonzi anomboitika muno muzimbabwe zvekuti tijani inenge yakazara ino 1,000 sezvinzayo kwabhadhara 25,000 kana kuti 20,000 chete zvisinga izvozvo zvinogona kusabuda zvakadaro saka ndinofunga kuti Johannesburg inenge iri nzvimbo inenge iri nani tikakwanisa kuwana kana Super City kana another stadium kana Ellis Park kana Johannesburg stadium kana Orlando stadium ndinofunga kuti chinogona kuita zviri nani ndofunga takamboona pakatamba Zimbabwe paikatamba makwikwi echani muna 2013 then last year zvekare Zimbabwe paikatamba makwikwi ekosafa na last year gore rapfuura racho ine makwikwi ese ekosafa Zimbabwe yaitoita masapota akawanda kudarika even South Africa pane 2017 yakatamba neSouth Africa masemifinals ekosafa kuRustenburg Zimbabwe yanga itori nemasapota akawanda kudarika South Africa saka ndinovimba ndine chivimba chekuti mutambo ukaitwa kuJohannesburg ini pane pakudaro marketing yarasimba neadvertising yekuudza vanhu kuti veniki chikwata chiri kutambira muno muSouth Africa ndinovimba tine chivimba chekuti hama zvinhu zvinoshamwari zvinouya kuzotsigira chikwata chedu
But tanzwawo Botswana ichinzi ya zvipira utaiwa kana mashaya pekutambira takasununguka munoonawo sei kuti mutambo utambirwa Botswana
ya ndizvozvo vanhu vakaomera vari kupema tinenge tisina option kana zvekuSouth Africa zvichinge zvichiti dhurei kana kuti zvine macomplications handioni chakaipa kuti tinotambira kuBotswana asi ndofunga tikada kutarisa ishimeshi Zimbabwe iri tamba neAlgeria musa 26 March kuAlgeria then yozotrakela musa 27 March kudzoka kunoko muzimbabwe hamuna direct flight inobva kualgeria ichiya kuzimbabwe direct flight inowanika kusouth africa saka ndinofunga kuti zvinenge zviri chipa kuti ndosaka ndasuggesta Johannesburg zvinenge zviri chipa zvakare kuti veni zimbabwe ichingotravela inenge yanga kwira 100
obva wangogarira ikoko
Mungu wangu karemu mwurara Ndiye mwurotambwa mangwana achoni Kana tabu tiende kuBotswana Tiende tabu itafusia mwa umatrazi wa region food Kana tine kuna kutika instant union Asi kana zvinhu zvisina kunyatso mira mushe Tiende kuSouth Africa kwa chwenu Andiene chaka ipa tiende kusine pandera kuBotswana
Thank you so much Mukoma
Asi murukona Zimbabwe ichitamba sei neAlgeria mumutambo wacho uyu
ya mutambo uyu mutambo wakaoma zvachose nekuti Algeria ndofunga tikatarisa iri kumusoro kumarankings emuAfrica muno chikwata chiri kutamba zvakanaka chaizvo ende ine vatambi vari kutamba internationally vari kutamba zvakanaka chaizvo asi tikatarisawo nhabvu yedu tinoona kuti Zimbabwe gora redu riri kuita richiimprova ndichiona ndichana saka kana vagumana vakatamba vakaisa nemwoyo wese vakafa chika chete ichi kana kurespect chikwata chealgeria ndinoona sekunge chinogona kuva surprise chinogona kuita 4 points out of 6 points tikadhirowa ikoko tokwanisa kuvarova kuside kunoko kana tikaita 2 points tikadhirowa ikoko nekunoko kana tikaita 3 points chinenge chiri chinhu chakanaka maybe Algeria itimu chaiyo inotichise asi chikwata chedu ndinochitemba ndinochivimbo hangu chekuti ekuti chatisize echinenge
tichitarisa mukoma aluva iyo Africa Cup of Nations tikuona kuti Zimbabwe neAlgeria dziri pamusoro asi munoona Zimbabwe ine mukana here nokuti pasi apa Botswana neZambia kunyange Zambia isina hayo point inogona kungozopidigura zvinhu
ya because izvinezvi Zambia yakaratidza kuva serious kwayo payaka apointa kochi mutsva anonzi Micho ndokunga ndii kochi anomukurumbira muno muAfrica anozikamwa chaizvo anoziva bhora remuAfrica zvakati o saka ipapo Zambia inenge ichida kutsva kuti irwise ikwire parisoro ndosaka ndataura pamwe ndikachoni paatleast paAlgeria tikaona kana 2 points dzakakosha kana 3 points dzakakosha tikatoona 4 kana 6 zvinenge yaponaka asi handifunge zvangu kuti Zambia chinotakairova kumusha kwayo handifungiwo kuti munomu ingakwanisa kutiia kana Botswana Botswana.
Thank you so much, Mkoma. Sorry you're out of time and we'll have to leave it there. We have to thank our guests, Mr. Kenny Mubayiwa, a former Dynamo Football Club president, Mr. Muzuwet Hadebe, a soccer analyst based in Bulawayo, and Mr. Alvin Jakata, one of our prominent soccer fans. Jonga Kandemiri, anotimora zakanaka.
And I'm Tungamili Nkomo.